pasi o dada nezu baiti varira pante
o dada nezu
baiti tarisira pasi
o dada nezu
ndokuti varira pante
Yeah.